Vachitaura pamusangano wekuziya mutemo wemashandiro achange achiita vatapi venhau weMedia Practitioners Bill pamusangano wange wakarongwa neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe neVoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ, mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vati vanoshushikana kuti hurumende inenge yavi kudududza pachisungo chayo chokuti pasi pemutemo uri kuumbwa uyu hurumende nevatapi venhau vachange vaine masimba pamafambisirwo ebasa ravo kana kuti co-regulation pachirungu. Vamwe vati hurumende yavi kutora nguva kubuda nehwaro hwekuti bhiri remedia practitioners bill richange rakamira sei, uye vati kana hurumende ikasavapa simba pamutemo uyu vacharega kutsigira mutemo uyu voramba vachitevedza urongwa hwekutara mashandiro avo pasi pevoluntary media council of Zimbabwe.
Saka tiri kutaura isu kuti hurumende ikati haichadi kuti tirambe tine mukana wekubata nhau dzedu mubatiro watinoda sevatapi venhau, tine kodzero yekuregera kuramba tichienda mberi nenhaurirano iyi, tosimbisa kubata kwebasa kwatinoita sevatapi venhau, nekuti iri donzvo redu sevatapi venhau vese, sezvamanzwawo zvakare musangano watinawo kuti vatapi venhau vari kushungurudzika kuti sei hurumende yakuita kunge yakudzokera shure, yakudududza panhau dzatakabvumirana dzeco-regulation.
Vati chavanoda ivo ndechekuti Zimbabwe Media Commission ZMC neVMCZ zvishande pamwe chete vachiti kana pachinge paita nyaya vatori venhau kana vanenge vaine zvichemo vanofanira kutanga vaenda kuVMCZ, nyaya yozoperera kuZMC kana ichinge yatadza kupedzwa neVMCZ. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatiwo hurumende haitombofaniri kuva nechekuita nemafambisirwo ebasa revatori venhau, vachiti ivo vanoona sekuti VMCZ inofanira kusimbaradzwa kuti ikwanise kuita basa rayo nemazvo. Vati Zimbabwe Media Commission ine basa rakawanda zvekuti inofanira kusiya VMCZ ichiongorora nekugadzirisa nyaya dzevatori venhau.
Isu toti aiwaka zvamune basa guru iri rekutarisa mashandiro evatapi venhau, ngazvingoitai kazviri kuitika pasi rose. Kusiya vatapi venhau vazviitire basa ravo zvisina kuti pane shamu inenge yakavamirira.
Sachigaro wesangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum vadhumisani muleya vanoti zvinofadza kuti hurumende iri kuda kuuya nemutemo unoona nezvemashandiro evatori venhau, uye vati vachaomba komiti ichashanda nehurumende kuona kuti zvido zvavo zvinenge zviri mumutemo uyu. Vati kana izvi zvikaramba vacharamba vachitaura nehurumende kudzamara zvaita.
Tikasaura nehurumende tinenge takutodzokera kudrawing board manje, tonobva futi mapositions zedu kuti patakabva tanga tichitsvaga zvakati tichida zvakati. Kana kuri kuti hurumende haizikuzvifarira tisingawirirani, it means isu takutodzokera kubase to reorganize kuti toita imwe kampeni itsva futi kuti titechi tiwane mareforms atiuda.
Asi vamwe vakaita sava Andrew Moyes vati vatori venhau havatombofanira kunge vachizvinetsa nekutaura pamusoro pemutemo uyu, vachiti pane mitemo yakawanda munyika inokwanisa kushandiswa kana vatapi venhau vakatadza kuita basa. Vati zviri pachena kuti hurumende iri kuda kushandisa mutemo weMedia Practitioners Bill kuramba yakabata mashandiro anoita vatapi venhau. Gweta munyaya dzekufambiswa kwemashoko vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vatori venhau vari kugununa nekunonoka kuri kuita hurumende kuumba mutemo uyu unobatanidza zvinenge zvabva kuparamende nezvakagadzirwa nevatori venhau, kunyange hazvo yakaita chisungo chekuita izvi apo yakatanga kuputsa mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act IPA.
Asi imwe nyaya iripo ndeyekuti zvinoita sekuti hapana kunyatsonzwanana pakati pevanofanira kunge vachigadzira mutemo uyu kuti vanorevei kana vachitaura zvemubatanidzwa wemasistimu kana kuti wemitemo.
Asi mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vaudza Studio 7 kuti vatori venhau havafaniri kugunununa nekuti vakapiwa mukana wekunyora bhiri iri vakatadza, nekudaro hurumende yave kunyora bhiri iri pachayo. Vaparadza vati hapana chakasanduka pane chisungo chavakaita, uye bhiri iri richange rapera kunyorwa mwedzi unouya. Vanoti kana bhiri richinge ravapo, vese vemasangano evatori venhau pamwe neZimbabwe Media Commission vacha kuokwa kuti vazive bhiri iri risati raendeswa kuparamende.
Saka tinovimba kuti mumwedzi uri kuuya rinenge ravapo bhiri irori, toita musangano wandiri kutaura gungano irori reall stakeholders conference, tobva tataurirana zviri mubhiri irori, towirirana rozoenda kuparlament. Raenda kuparlament, maparlament yozoongororawo, yotenderera nyika ichibvunza vanhu kuti ko munozvionawo sei.
Mutemo weIPA wakatobviswa pakaumbwa mitemo yeFreedom of Information neZimbabwe Media Commission Act, asi pane dzimwe nyaya dzakaita semashandiro evatori venhau dzisina kugadziriswa mumitemo miviri iyi, idzo dzichagadziriswa neMedia Practitioners Bill. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.